mumwe murimo wechibage kumagunje mudunhu rehurungwe vaobedaya mudzimu vanoti chibage chakawanda chakatsva zvekuti hapana chavanoendesa kugreen marketing board sezvavanogara vachiita
chibage mashure angu west yange yairima but chibage chakatsva zvekuti hatitarisi kudhigi nembe chinoita kuchiendesa chibage chakanyanyotsva zvekuti pachange chava mvura kuda yakazina week or two tingadai takaita last year asi parine zvina hakuna chinhu chibage chakatsva.
Izvi zvinotinhirwa nemumwe murimi vaterence nowe vanoti dunhu rose rakatsva zvekuti varimi vakawanda hapana chavanowana.
Nekuti ukatarisa nzvimbo dzakaita sanadoma ndo nzvimbo dzinositi nguva zhinji choro kukanzi mvura yaita shoma mamillimeters emvura mudunhu rese anaya iwo anowanikwa ari pamusoro unonzwa tsitsi nekuti zvivagwe zvese zvakaoma.
Vanhowe vanoti kana dunhu remasvenaland west iro rinozivikanwa nekurimwa zvakanyanya rakatarisana nenzara zvinoreva kuti mamwe matunhu akaita semasebeleland nemasvingo anenge achidyawo nhoko dzezvironda. Vanhowe vanoti hurumende inofanirwa kutopindira kuti vanhu vawane zvekudya zvakakwana.
This is a clear disaster. Inguva yakaoma yatakatarisana nayo.
Zvichakadaro mumwe murimi wegorosi kubhangeti vaNSC parwadza vanoti varimi vari kutadza kurima gorosi nekuda kwemutengo wegorosi wakaderera sezvo varimi vachishandisa mari yakawanda zvikuru kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari kana magetsi mukudiridzira chirimwa ichi.
Government mari yavari kutenga nayo witi ukatasa maexpenditures aunozoita pafarming yewiti they are totally two different things.
Vaparwadza vanoti hurumende inofanirwa kubatsira varimi vegorosi kudarika varimi vechibage.
Saka deno hurumende yanga ichikwanisa kuti vasubsidize mafarmers vakurima witi nokuti mostly unotoona fuel kana uchishandisa vinhu green diesel fuel yacho inokukwadza saka va kushandisa magetsi magetsi acho ari kudhura zvakanyanyisa saka hapana chikamborerukira murimi ari kurima witi.
Varimi vepodya vanoti vane matambudziko akangofanana nevamwe varimi asi vanoti zvavo zvinozonyanya pakuti mitengo yavo yakaderera zvikuru. Mumwe murimi wefodya vamishekugurupira vanoti mutengo wefodya wakaderera zvekuti havacharima fodya zvakare.
Takatarisa parine zvino mapurizi achari kuitiwa efodya handitarisiri ndiona memundu inorima achidzingura memundu nekuti payapo pane leba yakawandisa saka izvinizvo zvinhu zvevamwe chaivo havachatora kuti kuendesa fodya mumatrovi pamusana pekuti vari kuti mapurizi acho yakanyanyoderesa sikuru.
Vagurupira vanoti vave kutotengesa kuvatengi vakazvinyirira sezvo vachipiwa mari yavo ipapo kunyange mari yavo yakaderera.
Iya vamwe vari kusvika vachitenga.
Kunyange hurumende iri kuti chirongwa chayo checommand agriculture chiri kubudirira nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye mune nzara yakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini apa Chigoriwa.